This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musuwe svondo kukadzi 28 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichiti enei musoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti nhengo dzayo dzeparamende dzichasimudza nyaya yekuvharwa kwemigodhi yemangoda kwachiyadzwa mudare reparamende svondo rinouya. Bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti harisati raziva kuti ringaita here musangano waro mukuru weCongress gore rino sezvo richiri mushishi yekunyoresa nhengo dzaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa reMDCT rinoti nhengo dzaro dzeparamende dzichasimudza nyaya yekuvharwa kwemigodhi yemangoda panovhurwa paramende svondo rinouya sezvo vana veZimbabwe vachifanirwa kuziva chokwadi. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekumisa kushanda makambani ari kuchera mangoda kwachiyadzwa ichapomera mhosva yekusatevera mitemo. Makambani aya anonzi akanga arega marezinesi avo yekuita basa achisvika mukuguma uye kuramba kupinda mubatanidzwa nehurumende wekuumba kambani imwe chete. Ngatinzwe hurukuro yataita nemutauriri weMDCT vaobert gutu.
Isu sebato MDC tiri bato rinogara richitaura nezve yatinotiwo pachirungu rule of law. Tisingadi kuti zvinhu zvinongoitwa zviya zvekabisira. Zvongonzi nhasi kwara kwazvo hurumende yamuka yoti kana papa neagreement iripo nemabhizinisi zvotonzi zvachinja. Nyaya dzemadiamonds yokumaranga hazvina zvikumbegara, zvabudiswa pachena, zvaingoitwa muchiwande zvisingazikanwe. Tisingazivi kuti makambani anzi aregereiwawa vangani makambani acho. Ndochokutanga chechipiri, tisingazivi kuti maagreement avanga vainawo nehurumende malisa agreement here, maagreement akaita se ndozvimwe zvokuti kana paramendi peichazenge yagara ndofungafiki inoya paramendi inenge ichiita risiti. Isu nhengo dzedu dzeparamendi dzeMDC dzakatorongwa kuti dzichabvunza mibvunzo iyoyi, nokuti nyaya dzemadiamonds hapana chokwadi chakambogara chabuda kubva nyaya yemarange diamonds yabuda pachena. Saka tinoti isu sebato rinoda zverule of law, tinoti zvavaita izvozvo zviri pamutemo here nemaagreements avanga vainawo nemavarious diamond mining companies iwawo? Kana zvisiri pamutemo, kondo zvatisingadizvo, tingazoti mainvestor both domestic and foreign investors vouya vangauya sei? Isu tichingoti tinoita zvinhu zvokuti tikaindicator left asi totena right, tikaindicator right totena left. Hazvisisina kana kodzero yokuti maproperty rights evanhu nemakambani anenge achiremekedzwa.
Asika vagutu tinonzwa kuti makambani aya akakundikana kuteera mitemo nekurudziro zvainge zvaiswa nehurumende echekutanga vakaramba kupinda mumubatanidzwa wekambani imwe chete waida kuitwa nehurumende. Chechipiri vanonzi vakanonoka kurinyuwa kana kutora zvakare maraisenzi matsva kuti varambe vachishanda. Hakusi kutyorawo mitemo here kwakaitwa nemakambani?
Jonga, izvitongowa ndo zviri kutaurwa nedivi rimwe rehurumende. Atatambo wavo ivo wema diamond mining companies vana anjini, vana mbada diamonds vanani kutivo side of the story yavo vari kuti tambo ziko latina rondere kuti nyaye ma diamonds munomu Zimbabwe kunyanyanyanya iyo kuchiyadzwawo yakagara ine hunhubu noukoronyera nobutsotsi kubva paakatanga kuwanikwa. Saka zvongotaridza izvo kuti zvaakudzizvo havana kurinyiwa malicensi, havasoda kuti tiite joint venture 50-50 joint venture nehurumende tine one company, toona sekuti mainhema manyepo. Nyaya iripo ndeyekuti ivo vezanu vari kurwisana pachavo mafaction ava atiwandise yavo. Vamwe vanozviti G40, vamwe Lacoste, vamwe ameno. Kwava kuda kuti varyewo, kwete kuti vana veZimbabwe vawane chouvira payo.
Vanga vari mutauriri weMDCT vavo Betty Gutu vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Bato reNCA rinoti harina chokwadi chokuti rinokwanisa kuita musangano waro mukuru weCongress gore rino sezvo richiri mushishi yekunyoresa nhengo dzaro mumatunhu ose emunyika. Mutauriri weNCA vamadhokuchivasa vanoti danho iroro ndiro richanongedza kuti voita rini musangano uyu. Bato iri rakatadzawo kuita musangano waro gore rapera richiti rakanga risina mari sezvo riri kunetsekanawo nekuwana mari sezviri kungoitawo vanhu vazhinji munyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navachivasa pamusoro penyaya iye.
Isusu seNCA takambodza vana veZimbabwe ndoda kuramba tichidzokorora kune vatereri vese kuti NCA musangano uri kuda kufomiwa zvakasiyana nemamwe opposite political parties agara ariko. Chakasiyana apa ndechekuti tiri kuti isusu tinoda kuti tinge tine vanhu mumawadhi ese ariuno muZimbabwe kunge tine vanhu. Saka urongwa huhu chiri kuenda mberi. Congress yedu inozongoitika kana tange tane vanhu kwese. Basi yatiri kuumba NCA harisi bato riri kuumbirwa kuti rakatasana nemaelections ari kunzi pamwe ari kuma2018 kana ari kuma2023. Isangano ritoriko kuti rizogara ririko rizokwanisa kunge ririchiita hurumende tabetsa vana veZimbabwe. Saka tavanga zvanga zvinoenda pane mamwe maopposite zvanga ariko kuyanga rinyaya yekuti vanga vasingawani kutinge zvakawanda wanda. Saka isu hatidi kuti titombowane nzvimbo dzatiri uku hatiko.
Saka muchidimu zviri kureva here kuti gore rino zvakare munogona kusaita Congress yenyu?
Izvi zvinoenderana nekuti vari kuita basa rokuita mastructures vanenge vavapati. Handingazvinzwisisa kuti zvinogoneka here kuti vanozopera gore rino vanga asi pavanongopedzera kuti vapedza kuti vachingototaura kuti taita awards yekupedzisira 1958 musi wacho uyoyo. Takutotanga kutoronga kuti Congress yedu itotsvetwa sei nekuti tenge tatowana vatungamiri vanenge vasarudzwa navanhu kuzasi takutotsvaga utungamiri hwemusoro.
Ko vanhu vari kutambirawo sei iko kuumbwa kuri kuitwa bato renyu mumaruwa imomo?
Vanhu vakawanda vari kufara nepfungwa yeNCA nekuti vanhu vachiri kutsvaga vanotanga kubvunza vanotsvagamutungamiri webato ndiani achaita MP ndiani achaita kanzela tozopiwa kuti hayo tiri kukutsvagirai kuti muuye muzodhiraita zvinhu zvese izvozvo. Saka vanobva vafara zvikuru kuti tasingazviti MCA ndodzairi nekuti munhu watiri kutsvaga nasi munhu ano pawanga achivaone mukana kuti chavachaita kana president wepati yedu.
Vanga vari mutauriri weNCA vamadhokuchivasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Prosper Ngomashi, the comic pastor, uye vachiitawo zvemitambo padandemutande vazhinji munovaona pamitambo inenge yakanzi PO Box paFacebook apa. Regai tange nekuti tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Prosper.
Mufaro wangu.
Mukoma Prosper, tinoona imi munoita zvekusetsa vanhu kana kuti yatingati comedy yaya. Mukatudze kuti zvakatanga rini izvi?
Hongu. Mwama blessings wakatanga ningati 1997 padaya kuma 97 ikoko ndichizviita ku primary kupainzi pa makomo primary school ku kuno ku airport ndichiita kuverenga news zvaimboitwa na baba Shupi kare kare yataiti comic news dzadzi saka nonga ndopa zvakatanga ipapo ndikazoita madrama kuchechi anga angori ne comedy idzodzo
makatanga rini kuti muite zvakuita kuti zviipararire nenyika sezvatakuona mazuva anaya
pamusaka pekuva ne yatingati internet ndakatanga rini tingati 2013 pakanetsa mazviri kufaya paya paya ndakaitawo yangu yainzi zviri kufaya kuapple nekuti vanhu vekuuk nekuamerica vanga vanetsa vachiti zviri kufaya kuuk zviri kufaya kuamerica tabva taitawo zviri kufaya kuapple tichigeza foni andibva yatambirwa zvakanaka ndobva tazoteedzera vachiyangwa vachipinda pamapurisa vasingamire tabva taiita iyoyo ikatambirwa zvakanaka tabva tazoita dzakawanda vana e12 tikaita Sisi the Lion tikaita mabridge tikaita Shamu saka zvese dzakazenge dzakutambirwa zvakanyanya
saka pane dzamataura idzi pane imwe yamungakwanise kutiitira here paradio ichinzwisisika nevanhu
ndokuitirai factionalism
itai factionalism tinzwi
ini hangu kana zviri nhau dzefactionalism koma blessing hapana chandotoziyawo nezvayo ritoro izi idzva kwandiri ende ndingangoti ndanga ndiri nditoro muenzi ndakabva kusouth africa manje manje saka zvefactionalism zvinogara zvichindibvunza vanhu hapana chandoziyawo ini nditoro muenzi kwandandiri kusouth africa kune zuma must four ndoyandoziya factionalism nditoro munyowani pairi handidi kuipindira pindira handidi zvangu
ko ye shut up iyi
mashut up ndingangoite mashut up ndichiti shut up to Samantha Mahlangu she is one of my biggest fan ndoti shut up to Philip Ngoma she is my brother and my partner in crime shut up to all my pure box webmates like Aaron Gonyeti na Magi Magirazi ndoshanda nawo ku Pure Box TV ndisingakangano vafana ve Pure Box Reloaded shut up to them ndira kutiwo shut up to the president yes I mean the president of commercial farmers union yes ndoda kuvati shut up navo ndoti shut up zvakare ndiani mumwe nemi mukoma blessing ndoda kuti shut up kwamuri ikoko
tichitarisa kushanda kwamuri kuita nepo box mukoma prosper mungati zvinhu zviri kufamba zvakanaka here
no zviri kufamba zvakanaka there are times when paunoda kushanda wega as an individual but pane paunoda company saka pure box it's more like a family kwandiri imhuri tiri mhuri imwe chete pane pangu panoda kuburitswa information yakati one day saka kuti uiburitse semunhu mumwe chete haukwanise you need a conversation panoda kuti akanenge kanhaurirano kayaka ndoka pakanozobuda nepure box saka ndinoona tiri kushanda zvakanaka
saka munodyidzana sei nevemakambani kupure box uku
kupure box tina manager anonzi god knows homwe ndiye anonyanyotaura nemaclients zvakanyanya kwozoita production side tine mukomana anonzi Lucky Aaron ndiye anotora mifananidzo achizoitumira zvakare pamhepo saka vatambi tiri vatatu but isu hatina kuvharira kuti kana mumwe aripo kune vamwe vane zvipo we can have a guest mupure box family anouya achingozotibatsirawo achienda saka takashanda nemumwe musikana aive kuamerica ikoko anonzi Nyasha anotibatsirawo naye saka ipure box ingori mhuri hombe isina limit yekuti inozonzi aninga hakwane ninga anokwana imhuri hombe
saka ndeipi kurudziro yamungadewo kupa vechidiki vangade kupinda munyaya dzemitambo yekusegesa vanhu
hakuna chinhu chinotimisa kana uri wechidiki zvinongoda move unofanira kuzvipusha wega sedunga munhu bcause hapana munhu akanditi ita ndakangotanga ndega ndikatumira vhidhiyo rangu pamhepo vanhu vakarifarira ende usaita zvamakundano kuti ndinoda kukunda nhingi ndinoda kuti ndiende pamusoro panhingi
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma prosper nekupinda muchirongwa chedu
ndinokutendai kwazvo mukoma blessing
aiwa vatereri chinobururuka chinomhara nekudaro ngaisiye matambo anogoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vatereri tosangana zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko ajonga kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa semazuva ose Muchikamu chedu chemitambo nhasi tiri kutarisa gadziriro iri kuitwa nesangano rinomirira vanoita mitambo yevakaremara reZimbabwe Paralympic Committee murwendo rwekuenda kumakwikwi eRio 2016. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 nemukuru wesangano iri vaMichael Bulagango.
Pari zvinezvi tiri kunyanya kumhanyisana nevaya vatiri kugadzirira kuti vagoenda kuRio. Brazil muna kutera kwa August gorenini saka tiri murongwa na December mutakanga tichitori yedu yatinoti training camp iya yekunyatsoona kuti zvindivana ani chaizvo zvatinoda kutaura navo saka takanga tine vana 14 vanga vari mukendi muna December tokubata vatavatrena nevatazovamhanyisa chiedzesa nguva dzavo tichava tinge tasara ne 8 tirava kuti pamwe kuda tichadhropa kana kuti 4 tinyatsotara ne 4 chaivo chaivo Sapina kudzana kuzvinodzikadzana nabva akakurisa kuna kuti chanza mari yakawandisa asi vanhu vanozoenda vari vashoma sakuda kutima timi chare damo muzvipfuwo kana kuti 5 vachaenda kuRio 2016
vachawanikwa vachienda kuRio 2016 vakamirira vanorarama neurema vanenge vari kuita mitambo ipi
kuti hasina chinhu vanomhanya hasina zvimwe zvikwatira zvinoti hazvina kukwanisa kwalifaya kumacompetition kwazvo saka vanhu vatasara navo zvinenge uri boka ravanhu vari kumhanya
pane zvimingamupinyi zvamungati muri kusangana nazvo here sesangano rinomirira vanoita zvemitambo vanorarama neurema
ratakatarisana naro sisi Mavelous nderekuti izvo pari zvinezvi nyaya dzemari ndodzinonyaya kutisungambira dzakondo nokuti munoziva kuti kana usina mari nyange ukaronga zvirongwa zvakanaka sei zvinopedzisira zvashaya basa zvokuti vanhu vanofungidzira kuti hapana zvamuri kuita asi imi munenge mutori nezvinhu zvakanyorwa nichimayamhanya zvichitadzira inge zvichibuda zvakanaka chimwewo chinomisanire kuti atinoti maqualifier competitions aya takakundikana kuenda pane iri pedyipedyiwa payanga iri South Africa mumwedzino waFebruary vakazotiudza kuti nhamba yavo yakatikwana kudhara saka havakwanisi kutora Zimbabwe but isaingoda kuzoendesa vanhu vasere chete pane vakatira ndiyo saka maqualifier asara manje neekutunisia ndo yatingati iri muno muafrica munomu atiri kuedza kuti titsvagire mari vana vati vaende kunoqualifier uye vachiclassifiwa kuti vaiswe mumapoka avo ekumhanya akafanira kuremara kwavo
nhengo yezimbabwe paralympic committee vamichael bulagango vari parunhare namavelous muhlanganya uye westudio 7 Kambo amai kubva kuna progress chipfumo tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi MDCT inoti nhengo dzaya dzeparamende dzichasimudza nyaya yekuvharwa kwemigodhi yemangoda kwachiyadzwa tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC